Gore rino makundano aya ari kuratidza kuti achanakidza zvikuru zvichitevera kuwedzerwa kwakaitwa zvikwata kubva pagumi nezvitanhatu kusvika pagumi nezvisere zvichitevera kugadziriswa kwegakava raivepo pakati pevezipa nevePremier Soccer League. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti ndiani achatora mukombe uyu gore rino? Mutambi weCapes United Dennis Dauda, uyo ari zvekare muchikwata chemaWarriors, anoti mukombe uyu hauna kwauri kuenda, achiti iye vari kuutora zvekare.
League tiri kuritena again. League tiri kuritena because tisina chatikurira. League hapana inotibata.
Mutsigiri wechikwata ichi vaKingsley Madzivanyika vanoti hazvina basa kuti maGreen Machine ari kukwikwidza zvekare muCup Champions League, vachiti chikwata chavo chine vatambi vanokwanisa kurwa hondo mbiri panguva imwe chete.
Davira iyo yakatora caps inodzokorora. Vane pool of players, vane ma seasoned players, vane mixture seasoned and upcoming players vanozvikwanisa.
Kunyange hazvo makore ese Capes United, Dynamos neHighlanders dziri idzo dzinowanzotarisirwa kurwira mukombe weligi uyu, muongorori wezvemutambo wenhabvu vaInnocent Chilabvu vanoti mukombe gore rino unoenda kunze kweHarare neBulawayo.
Ngasaadherere yaya maplatinum yaya nokuti maplatinum aya akatosimba futi aya for the first time in history Zimbabwe mukombe wakuendawo kunze mapenzi anogona kutora kana iye kungezi between the two nogona kutorawo ipapo.
Murairidzi weNgezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anoti kutamba kwavakaita muCAF Confederations Cup kwakavapa mukana wekugadzirira makundano ekaSolaga Premier Soccer League, achiti iye akavaka chikwata chakasimba.
Takawaniswa mukana wekuti tinyatsogadzirira kutanga kwemakwikwi edu ekaSolaga Premier League. Ndingangoti chikwata chedu chakasimba.
Murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza anoti ari kutarisirawo kuti Mwari achavatungamira kuti vazopembererawo panopera mitambo musi wa26 Mbudzi.
Munhu wese mupenyu anoda zvakanaka, asi hatisi tinokwanisa kuzozviwana kupera kwemwaka. Saka tinongotarisira kuti Mwari achatungamirira zviri kufambira zvakanaka muno nomwaka.
Veruzhinji vari kuti zvikwata zvicharwira mukombe gore rino iCapes United, Highlanders, FC Platinum, Dynamos neNgezi Platinum Stars. Vanoti zvekare zvikwata zvakaita seCholocho Pirates, Hwange, Chapungu, Shabani Mine, Yada Stars neBlack Rhinos zvine basa guru rekurwira kuramba zviri munhabvu yepamusorosoro iyi. Mitambo iri kuvhura makundano egore rino iri ndeiyi: Mugovera, Harare City vs Yada National Sports Stadium; ZPC Kariba vs Zau Mine Nyamunga; Ngezi Platinum Stars vs Black Rhinos Baobab; Bantu Rovers vs Chicken Inn Luveve; Cholocho Pirates vs Hwange Tulivadzimu; Chapungu vs Triangle Ascot. Nemusi wesvondo Dynamos vs FC Platinum National Sports Stadium; Shabani vs Capes United Maglas; Highlanders vs Blue City Baba Fields Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.